kusimuka kuruta inflation kwa kuondzera sauti mari irikutambirwa na chiremba na mukoti inge iri mari isingakwanise kutenga sekutenga kukwaya isiita nguva dzose. Saka izvi ndo zvaita kuti vati kuhurumende tiri kuda kubhadharwa mari iri nani, uye mari isingarambe ichingorusa vhali yayo neinflation mazuva ose. Tanga takaronga musangano na Minister of Health Lao Badayamon. Zvino titabvunzwa kunzi vanga vakumatirare edzimhosva uko, saka musangano wacho hauna kuzokwanisa kuenderera mberi sekuronga kwatanga takaita.
Saka vana chiremba vakuru vari kuratidzirawo here mungaanyatsojekesa kuti ndevapi vari kurama mabasa acho?
Vana chiremba vakuru vesenior hospital doctors association vanotsigira chikonzero chiri kuiswa mberi namukoti pamwe chete nana chiremba vabiki kuti mari haichakwani, uye kuti mari yadyiwa neinflation, uye kuti tinofanira kubhadharwa nemari inotenga ine zvainoreva. Asi pari zvino takamirira hedu musangano zvawanga wanzi uripo ndo watanga tamirira kuti tione kuti zvakamira sei. Saka tichakamirira iko zvino kuti tione kuti tochifambira mberi tichienda nekupi.
Saka hamusi kuwirirana nemari yakawedzerwa nehurumende iyi iro svondo rino here?
Makwiriro aita mitengo yezvino mumashopu matinotenga nemari yavimbiswa nehurumende, vana chiremba vari kuti ivo hazvisi kufambirana.
Ko mari iya yanga ichimbobva kukambani yava Masiwa iri kufambawo sei apa Dr. Msa?
Kambani yeHigher Life Foundation iri kuita sekuimbisa kwayakaita kuti ichange ichibhadhara mari yayakavimbisa. Havana kumbotyora zvavakatsanangura, asi kunyange zvakadaro inflation yaita kuti mari imwe chete iyoyo inge ichitadza kuwa nevhalu imwe chete yakanga inayo. Tinoda kuvatenda vamasiwa neHigher Life Foundation nekuti chikamu chavakaisa chaunza kuyeruka zvishoma kumachiremba, asi kumanesi kwabva kwatonyanya kukuomerwa zvokuti tinoti isu dai hurumende yedu yakwanisa kudzora mwoyo wayo kuti vanamukoti vakwanise kubatsirikana.